mangwana nakanaka vachereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chikunguru 21 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vasvika pachiuru nemazana manomwe negumi nevatatu 1713. Vashandi vehurumende vane mvumo inobva kuPublic Service Commission vachishanda mabasa akakosha ndipo chete vachabvumidzwa kuenda kubasa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zveutano rakazivisa nezuro kuti wandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwasvika pachiuru nemazana manomwe negumi nevatatu 1713, zvichitevera kuwanikwa kwevanhu zana nevaviri pane vakavhenekwa nezuro vakawanikwa vaine chirwere ichi. Pavanhu ava gumi nevasere vakabva kuSouth Africa, vaviri kuBotswana, mumwe chete kuChina uye makumi masere nemumwe vakachitapurirwa muZimbabwe asi vasina nhoroondo yokumbobuda munyika. Norwira kodzero dzevanhu vanoshora zvikuru hurumende zvichitevera kusungwa nemapurisa akange akapakata zvombo nezuro kwemutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume nemutori wenhau Hopewell Chingono. Mukuru weHuman Rights Watch kuChamembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti zvinosiririsa kuti hurumende haina basa nekodzero dzevanhu zvekuti vanhu vese munyika kusanganisira vana mukoti nevana chiremba vave kutyawo kutaura zvinhu zvinovanetsa pamabasa avo. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati havana kudayira nhare yavo patange richida kunzwa divi ravo. Vamavhunga vanoti izvi zviri kusvibisa zita renyika.
Zvinoshatirisa zvikuru kuti hurumende yeZimbabwe inoita chinya chegurwe chekuzvidambura makumbo kana ragumbuka. Hapana chikonzero chekuti munyori Hopewell Chingono na vaJacob Ngarivhume vanotungamira Transform Zimbabwe vasungwe varare muchitokisi nemhaka yekuti vari kutaura kuti huori hupere munyika, uyezve vari kukurudzira kuti vanhu vataridzire kupera kwemwedzi uno musi wa31 July, nekuti tinoziva kuti ikodzero yemunhu wese wemuZimbabwe iri mubumbiro remutemo renyika kuti vataridzire pachena murunyararo.
Kusungwa kukuri pamutemo here vaMazvinga, uye kana takatarisa neyatingati wider picture, kusungwa kukunorevei kunyika dzekunze?
Kusungwa kwavaChingono navaNgarivhume hakusi pamutemo, hakuna maturo, uyezve munhu wese anenge achiona kusanganisira vepasi rose vanosvora zvakanyanya maitiro iwaya ekuti kumba kwavaChingono mapurisa anga akapakatira zvombo vapaza ndokupinda nechisimba vasina mapepa ari pamutemo ndokubva vatora vaChingono. Zvese izvi zvinongotaridza kuti hunhu hwenyika hausati hwasanduka. Maitiro enyika haasati achinja, kunyangwe zvazvo zvichinzi kune inonzi new dispensation, vanoona vanoziva kuti kungotaura chete hapana zviripo makumbo enyoka, nekuti hunhu hwacho hwatowedzera, hwatonyanya, vanhu vazhinji iko zvino vaka wanda vari kutya kushungurudzwa vanhu vari kutambudzika vana mukoti vana chiremba varairidzi vari kutya kutaura nhunha dzavo nekuti hurumende iyi haisi kuteerera kunyange zvazvo mukuru wenyika vamunangagwa vachiti hanzi aiwa ini ndiri munhu anoteerera havateereri nekuti vanhu vari kushungurudzirwa kutaura chokwadi
avo vange vari mukuru wehuman rights watch kuchamhembe kweafrica vadhewa mazvinga vari parunare kusouth africa nestudio 7 tabata vonyanzvi inoongorora zvematongero enyika vajoi mabhenge avo vanoti hurumende haingaiti basa rekusunga vanhu vanotaurirana pawhatsapp ichireka kusunga mbavha dzakabira nyika idzo vanoti dziri kungobudiswa pachena zuva nezuva
kusungwa kwavachingono nekusungwa kwavangaruvhume zvinhu zvisingabatsiri nyika izvi nekuti mhaka dzavanopomerwa dzekunzi vari kushandisa dandemutande kana kuti social media vachinzi vari kukurudzira vanhu kuti vataridzire musi wa31 aiwa vanhu kutaridzira pachirungu inechinzi right yavo ivo kunyora nekutaura zvavanenge vachitaura pachirungu zvakare inenge ichinzi right yavo kana tichitaura kwedu kuchikaranga ikodzero dzavo zvino kuti iyo yakapiwa rekuti second republic iite muitiro wakadai zvinodzosera shure muono unoitwa nedzimwe nyika maringe nekunzi nyaya dzekodzero dzevanhu dziri kufamba sei nekuti hamungati kune rumwe ruoko muri kutaura nyaya yekuti yave second republic vanhu vasununguka zvasiyana nenyaya nenguva yamugabe kune rumwe ruoko muchiita zvakare zvakare zvatagara tichingoziva izvozvo izvo
munotii kumutungamiri wenyika munoti chiiko hurumende nenyaya iyi
dai vari vamwe vachengetedzi vemutemo vaziva zvekusungira vanhu hamungasungiri vanhu nyaya yesocial media muchitadza kutevera makorora atiri kungonzwa kuti vakatora mari vasingadzosere vaipiwa zvinhu nehurumende kana nebhanga guru renyika vasingadzosere zvino mukada kuita sokuti idzi ndonyaya huru dzamunoteverera muchisungira vanhu muchikonewa kuti munge muchisonana nenyaya huru chaidzo tinoshayiwa tose tose kuti donzvo renyu nderei sevatongi kana sehurumende apa ndiri kutaura nevanotonga apa ndiri kutaura nemapurisa apa ndiri kutaura nevachengetedzi vemutemo dai maziva kwekusevenzesera maresources enyika muchiteverana nembavha huru kwazvo kwete kuti mungateverera munhu kuti wanzi wakurudzira nekuti wedha akurudzira kana kuti haana musi wa31 wacho vanhu vanozongoita sokuda kwavo
avo vange vari nyanzvi inoongorora zvematongero enyika vajoi mabhenge vari parunhare kuHarare nestudio 7 kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa necoronavhairasi munyika vasina nhoroondo dzekushanya kana kubva kunze kwenyika kwakonzera kuti hurumende itarisise zvekare urongwa hwekurambisa kufamba-famba kwevanhu chikwata chiri kutungamira kurwiswa kwecovid-19 munyika checovid-19 task force chiri kukurudzira kuti vashandi vehurumende vane mvumo inobva kupublic service commission vachishanda mabasa akakosha vange vari ivo chete vanoenda kubasa vamwe vese vachiramba vari mudzimba vachitaura kuvatori venhau gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati musvondo rapera chete nyika yakarasikirwa nevanhu vanomwe nekuda kwechirwere checovid-19 imwe nyanzvi mune zveutano Dr. Gilson Mandigo vanokurudzira hurumende kuti itarisise zvakare mutemo welockdown uyewo kuti veruzhinji vange vachitevedzera nemazvo mitemo yeutsanana yakataurwa neWorld Health Organization ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri pamusoro penyaya iyi
vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 vari kuwedzera zuva nezuva muno muzimbabwe kunyanyanyanya muHarare nemubulawayo tinoona vakawanda vachona vanobva kunzvimbo idzi chimwe chatinoona ndechekuti vanhu vari kubatwa nechirwere ichi zvakasiyana nakare paya pataiti vaya vanobva kune dzimwe nyika ndivo vakuya nechirwere muno muzimbabwe iye zvino tinoona kuti vari kubatwa nechirwere ndeve muno munyika tiri kutapurirana tiri muno munyika zvinova zvinotishungurudza zvakanyanya
takanzwawo nezuro gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vachizivisa kuti hurumende yave kusimbaradza mutemo welockdown imi muri kutambirawo sei danho iri
zvakanaka kuti hurumende ivandudze matano ekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Tinoona kuti dzimwe nzvimbo dzine makesi zvakawanda kudarika dzimwe. Nokudaro inini ndinokurudzira vanhu kuti pavanenge vabuda dzimba dzavo vachienda kunoita mabasa avo akasiyana siyana, vapfeka mamask nguva dzose. Ndinofunga kuti iyi dzidziso ikapiwa nebazi rezveutano vakaramba vachitaura nezvazvo zvinogona kubatsira. Kune veruzhinji tinokurudzira kuti vanhu vateedzere matanho anokurudzirwa nehurumende uye nebazi rezveutano, zvinosanganisira social distancing, kugeza maoko, kupfekwa kwemamask paruzhinji, kushandisa masanitizer zvichienda zvakadaro. Kuhurumende ndinokurudzira kuti dai zvaibvira tazama nepatinogona napo kuti vanhu atestwe nekukurumidza kuitira kuti vasaparadzire chirwere, uyewo kuti vanhu vari kutestwa chirwere cheCOVID-19 vawedzere. Tinoziva kuti vati wedzerei asi hatisati tasvika chaipo chaipo patinoda. Nekudaro ndinoti hurumende dei yainyatsoongorora nyaya iyi zvakasimba kuitira kuti tisawane vanhu vakawanda vanofa nekuda kwechirwere ichi.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano uye vari chiremba Dr. Gilson Mandigo vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Ngehazvo zvanga rapera gurukota rezvemari muzvinafundo muturi Nguve vakati hurumende haina kushandisa mari yakawanda sezvaitarisirwa. Mukuru werimwe sangano rinomirira vanotengesa mumugwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vanoti havasi kufara kuti kusvika pari zvino havasati vapiwa mari yavakavimbiswa nehurumende yekubatsirikana munguva ino iyo nhengo dzayo dzakawanda dzapedza nguva dzisiri kushanda nekuda kwekurudziro yehurumende yekuti dzigare mudzipa kuitira kudzivirira chirwere cheCOVID-19. Blessing Zulu weStudio 7 aita hurukuro navawadzai.
Ndofunga munotondera kuti pakatanga hurongwa hwelockdown hurumende yakaparura chirongwa chaitirwa kubatsira vanhu vari muinformal sector kuti vararame vachiti vari kutargeta vanhu 2 million. But pakuziva kwatiri kuita izvezvi vangova 200,000 oro vashoma vawana rubatsiro urwu, zvichireva kuti ruzhinji rwevanhu vari muinformal sector havana kuwana rubatsiro sekuvimbiswa kwanga kwaitwa nehurumende.
Saka zvinhu zvakamira sei kune vanozviitira mabasa avo emaoko?
Chokwadi chiripo ndechekuti vanhu vakaomerwa nezvinhu and kuti tirambe tichiti kune lockdown pasina rubatsiro ruri kupiwa vanhu zvinenge zvichiomera vanhu mudzimba umo, vanhu vari kufa nenzara, hapana chokubata. So rubatsiro haruna kuuya sematarisiro atanga tichiita. Mamembers edu vari kuramba vachingobvunza kuti zvavapapi, urongwa hwapapi, but hatina chinobatika chatiri kuwana kubva kuhurumende.
Ko zvinhu zvamirawo sei panyaya yekuvhurwa kwemisika yacho?
Takanangana nekuvhurwa kwemamakets. Chatiri kuziva ndechekuti pana mamwe mamakets avhurwa muHarare, but ndofunga munotondera kuti vhiki rapfuura isusu takabudisa shoko redu sevised tichiti mari dziri kudiwa kuti vanhu vange vachienda kundoshanda mamakets aya dzakawandisa. So then mari dzadziswa so that vanhu vese vanokwanisa kuenda kundotora matebo vachitanga kushanda. Tinozviziva kuti lockdown yakaafekta vanhu, vanhu vakatora nguva vasingashande. Saka kuuya shuwa mchikumbira $5 kumunhu anga asingashandi for 3 months, 2 months hazvibudi, hakuna kwainowanikwa mari iyoyo. So yes, kune markets mamwe akavhurwa, but vanhu havasi kuenda nenhau yemari dziri kutaurwa dzakawandisa idzi.
Sezvo muchimiririra vanhu ava, muri kurongwawo kuita sei?
Isu seboka tine urongwa hwokuimita nemamwe makanzura kuti tivaonese kuti mari dzinoda kuti dzinge dzichideredzwa kuti vanhu vakwanise kuona mukana wokuenda kundoshanda. mamaketsa akavhurwa acho.
Mukuru werimwe sangano rinomirira vanotengesa mumigwagwa, Revenders Initiative for Social and Economic Transformation, vaSamuel Wadzai, vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombo tarisa zviruma pepa nao anasi. Daily News hurumende inoyambira vanhu vanoda kuratidzira pakupera kwemwedzi uno kuti ichavatora sevanhu vanofurikidza mwero kana kuti materorists kana vakapinda mumigwagwa vachiratidzira. Zimlife.com ine nyaya yokusungwa kwemutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume pamwe chete nemutori wenhau Hopewell Chingono. MuHerald hurumende inoti vashandi vehurumende vanoita mabasa akakosha ndivo vega vanobvumidzwa kuenda kubasa, ichiti zvakare Chinoy University of Technology imbovharwa mushure meumwe murayiridzi abatwa nechirwere cheCovid-19. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kiti kuna wamu gwadila productivity haiti kwine murumu, productivity inoiti kwa nekutoita aditi takanguru chazizu wakari wana komandi zaigota urwa sezu zizu padi zisina chaziri kubudica chatiri kuna ndeso kutiva nweza nfifu ita izu zulubatika izu kuno kukuko kuno kutakatengele takari makotoni aditi padi kikupo wanyemba izu takari makotoni yo eti waziwa.
Magadi iko wana mkoma tanono kawande, wana mkoma Blessing Zulu, wana mkoma Chuonga. Hindi loti ninyo yezo kusungwa kwa kuitwa wana Mzimbabwe izwa. Adina kuna akamani. Kupana iti ni sano BF wano mboruwe ichaisha chalanguru. Chamisa anditi munu mute ema yere na yedu. Tawari geza ango tonga nika wano. Ewa anga shiti kwa imurungu shepeta taito nisi sista. Mwanje munu mute ema angawari geza atonge nika. Wakura bachuondo unga nika, bachuondo unga nika, basiketi zinifu kanaka mnika. Kukura nika. Iti ni wano wakenga wambo nyara.
Aiwa, Gibbs Shamari, aiwa. Awanu yezano wawa, usawapi nguwe ya kari yeba Shamari. Why? Because muno umuka wa mundoba zaravo kubakusa. Kweni kusuwa zaravira. Banu wa shungu tuza zakafanesu. Ama tuti uta bakubasa warumi. Tuti rao Radio Zimbabwe, tuti rao futi Radio Zimbabwe, futi mani heru futi. Pasutu 7, tuwa Radio Zimbabwe. Aiwa, vanyi mei umkana. Wapi itaime kupindo shwani kwa funsiwa. Iwo basa andri kupindo. Kwa tuti, oma, tingabe, mwana program ishita anga tichungu wa wasu nse zana chete. Mishungu pa mukana, kuna mkwadi chete. Ende, no, amen.
Iye, tino kutenda iyo maswara sewe, Studio 7, maswara se. Tine gambu zuko wanawe Muzimbabwe. Kuti tiri kurega vanhu vachisungwa tichimirira kuzo demonstrator musi wa 31 asi vanhu ava vakavharidzwa vanosungirwa iko vanhu ana Hopewell Chingono vanosungirwa iko vanangarivhume ana Masarao vanhu ngativonei vototi mirire 31 vese vapera kusungwa zvoita nditongorwa kana masoja acho nemapurisa acho zvinonetsa izvi zvinoita vanhu vanoda honda vasi kugarana nevanhu zvakanaka vanhu.
Kozewa na SDC mwa Simba heri. Na ngundi nofara chose mtrepano pa kapa angu. Ina ngundi rangota ura angu pa msoro pe nye zimari zirungota ura iti. Kutie wana mnanga kwa wakapu wa zimari hii zekuri nisa. Kana na yoma banka achu anopa wanu mari iwa vasila kana madiri zile minda. Kwa ite mpa mvure kudienga aiki mvure nuri nisi omari. Mafo ngo ukura pa agirika wa chavara wanu Zimbabwe. Parampa chingoti tona mnangagwa na mnangagwa tanita na wana wacha shanti Muzimbabwe. Please, gawati chizizi, nilati katulano wakaenda wa shikuru. Inono pa munu uza kwa tirare mara jita nune ita kumanda agirikauchi. Uenda kubano, noti truku kupa embeu, nevure kudenga, woti kurima.
Makadiko pa Studio 7 apo ndakukwasha vatereri vose ve Studio 7. Haina angu ndoda kutaura pamusoro pemurume anonzi vamugwadi uyo. Adanzvira urombo vanhu veZimbabwe nekutambura kwavanoita nezvavanotaura. Matauriro akanoita sekunonzi munhu asingagari muZimbabwe asingaoni kutambura kuri kuitika kwevanhu vemuZimbabwe. Asi ndozvaingoitawo vana vamutodi nhasi kwavari hatichakuzivi kuti vari pai. Dari munhu daichitaurawo zvimwe zvinhu achitarirawo kuti munhu akaberekwa nemunhu ane mhuriwo achinzwirawo vamwe vadiki vari sure kwake vanina vake kuti ndo vari kunyanya kusafa akatedzera zvemadhara aya akura ayo mamwe achona ayo ari kungoti daiwo vaguta ivo chete vamwe kwere dzese dzichifa nenzara ndinotenda hangu ndini Joseph ndiri pano paFrancis Town paBotswana
Masera sei Studio 7 Kwa zinu shabu zoti rwadza maisha Asi ndinoda kuti mundizvitsiro nyayangu kumusoro Kuti nyika imbonzwa zoti pindura kuti chii Hakuna vanokwanisa kutimirirawo here my organization yese ana oyi vanani vese vadipi vakatini zvakadai zvichiitika Dai vatibatsirawo zvinhu zvakadai kaizvi zvaoma maisha asvika pakutiremera Nangagwa kukwadzisa zvavakuita vakupitira kupolitics zvisirizvo zvinova zvavai kutibata Vasiya zvese zvokugadzisa COVID kana ukadzivurapisa vanhu vari kurwara iko zvinotsve vaakuti cheki-cheki nachamisa cheki-cheki nezvinhu zvisina nebasa vanhu vachifa nenzara zvinhu zvichioma mvura kusina dai vapindirawo kai
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Kwazwai, muri Zimbabwe. Tinokoka kuti mpinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8pm. Nasi muchirongwa tiri kuendera mberi tichitarisa nyaya yekutekeshera kwechirwere checoronavirus munyika. Tichange chibata zvekare nyaya yezvehuori hunonzi huri kuitika munyika. Huori uhu huri kukanganisa here upenyu hwevechidiki munyika. Muri Zimbabwe musakanga nokuteerera chirongwa ichi na 8pm manheru ano. Muineni Mike Hove.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nyanzvi dzinogadzira mishonga dziri kurwa nekubudisa mushonga wekurapa chirwere cheCOVID-19 icho chiri kuuraya vanhu vazhinji munyika zhinji pasi pose. Masvondo maviri apfuura imwe kambani Moderna yekuCambridge mudunhu reMassachusetts yakazivisa kuti mushonga wayo wenhomba kana kuti vaccine yeCOVID-19 uri kuratidza kubudirira pavanhu vaushandisa pakuedzwa kwawo. Nezuro Oxford University yokuUnited Kingdom yakazivisawo kuti vari kufadzwa nezvavari kuona pamushonga wecoronavirus wavari kuedza kugadzira. Dr. Simbisoranga vanoshanda vari mudunhu reNorth Carolina vanotarisa mishonga miviri iyi vachitiudza pamusoro payo.
Chandingataura ndechekuti mushonga uri kutaurwa wekuOxford neAstraZeneca iVaccine. Vaccine inotipa hope yakawanda kupreventa chirwere cheCOVID-19. Saka study yavari kutaura nezvayo inonzi phase 1, phase 2 clinical trials. And the focus yemastudies at this stage ndeyekuona kuti is it effective, is it safe, a basic level kuti inokwanisa here kushanda kudzivirira COVID-19 uyezve pane tarisiro here yekuti inenge isingakonzere zvimwe mamwe maproblems. Study yakaitwa iri kuratidza kuti on both fronts nyaya yesafety nenyaya yeefficacy iri promising.
Svondorapfuura iri takanzwa kuti Moderna yokuMassachusetts yakataurawo zvimwe chete izvozvo izvi. Yakasiyana zvakadini mishonga iyi uyezve zvose izvi zvinoreva chii kumunhuwo zvake?
Zvandingataura in general vahwande ndezvekuti mavaccine trials aya ari kuitwa throughout the world kunana Massachusetts, kuOxford, kuChina all over the world. Scientists are who shandisa the same base, yema agnoti genetics, ye virus, yamala from the Kuan and not January. Sarayaga Bayaita Utila shandisa, that is the best to develop a vaccine. Normally, that would take years, but because of progress, many of the genetics and so forth, my scientists were able to get the genetic sequence here, this vaccine candidate. Labs Kukwakasiana, whether to Boston, whether to Oxford, London, Varikushandisa, the same sequence. Saka, it's a matter of who is going to get there first. As I said, the idea is the same. Is it effective? And is it safe? And open and orarily most of the studies so far.
Munoona sokuti mishonga iyi ingakwanisa kuzosvikawo kuvanhu zvakada sarini.
Tarisiro iripo ndeyekuti tichibva pa phase 1, phase 2 yema trials achaenda pa phase 3, phase 4. Zvasvika pa phase 4 zvikashowa kuti pane benefit yema vaccine aya. Ndo paya patinozodistributa tozomanufacture the vaccine mishonga iyi yatirikutaura kuti ichipiwa kuvanhu. Nokuti taona kuti iri safe, taona kuti iri effective, taona kuti inoshanda compared to my alternative. Saka zviri tarisiro iripo ndeyekuti pasi rese, as soon as tava nevaccine ichaparadzirwa pasi rese, of course vana America, vana United Kingdom pamwe ndo vanotanga kubata vaccine, but the idea ndeyekuti vaccine inofanira kuti ishandiswe kumunhu wese. That way tobva taita inonzi herd immunity. Zvinozoratidza kuti chero munhu ari kubva kuZimbabwe kana ari kubva kuAmerica kana kuUK, ukasangana nemunhu ane chirwere unokwanisa kubatira chirwere, but kana munhu wese ava nevaccine, it means we are all safe. Saka it won't be a good idea if one part of the world yowana vaccine, in my part of the world, Yoshaya, it won't be as effective.
Avo vange vari Dr. Simbiso Ranga, vari parunare ku North Carolina, near Studio 7. mukambo kana bva kumutakabwo James Chimombe sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vasvika pachiuru nemazana manomwe negumi nevatatu 1713 vashandi vehurumende vane mvumo inobva kupublic service commission vachishanda mabasa akakosha ndipo chete vanobvumidzwa kuenda kubasa tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanono Kahwande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka